Malaria chirwere chinoparadzirwa neutunga kana kuti umutu watingati mamosquitoes. Mamosquitoes aya anowanzo kuruma vanhu zuva rodoka kana kuti mausiku. Saka mamosquito iwa wanotora utachiona wemalaria mumunhu anenge anawo achinoparadzira kune vaya vanenge vasina. Saka chinhu chikuru chinonyanya kuti urwere hunyanye kupararira inyaya yemamiriro ekunze, tingati climate kana weather. Kana kuchinaya zviya, ndo nguva inonyanya kurarama mamosquitoes. Kuchinaya zvakare kuchidziya semunguva yezhizha iyi nekunaya kwemvura. Asi malaria inowanzo kuzowanda munguva yekukohwa pakunopera kwesizeni apa, nokuti mamosquito mazhinji aripo anenge ava neutachiona hwacho. Saka vanhu vakarumwa nemamosquito iwawa ndiwo anoparadzira utachiona hwemalaria.
Tiri kunzwa kuti zviratidzo zvemalaria zvakangoda kufanana nezviratidzo zvecovid-19. Vanhu vanozoziva sei musiyano apa, Professor Saungwema?
Fever ndiyo iri common pakati pemalaria zvese necovid. Nedzimwe nguva pachiita sekakurwadza kemudumbu kanogona kuitisa kuti munhu achaye. Saka izvozvo zvinhu zviri common pane zvimwe chete. But chirwere chemalaria munzvimbo dzatinogara chirimo kazhinji vanhu vanonyatsokuziva kuti iyi malaria. Asi nenguva yazvabatana neizvi zvinogona kutinetsei kuti vanhu vanzwisise kuti musiyano ndoupi. Asi kazhinji pamalaria kukosora kunoita kushoma, and malaria inosanganisira kurwadza kwemajoini nemamuscles nemusana nekupera simba. And kazhinji malaria kana munhu akatora kosi yacho in 3 days anofanira kuita zvakanaka, iye mushonga wacho unorapwa nawo. Saka zvinhu zvakaita sana chloroquine nemishonga yavanenge vachitaridzira kuti ndiyo yatinofanira kushandisa inokwanisa kubatsira kuti vanhu vanzwe zviri nani. Although pakutanga unomboita senge wakuwedzera kurwara asi zvinopera.
Zvii zvingaitwa nevanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere chemalaria ichi?
Zvingaitwa navanhu kuti vazvidzivirire kumalaria zvinhu zvakati kuti. Chokutanga, vanhu vanofanira kuvhara mvura kana kurasa mataya nemagaba nini zvakatenderedza musha zviri paruvanzi zvinogona kuva nemvura. Nokuti chirwere chemalaria chinoparadzirwa neumhutu sezvandambotaura. Mamosquito aya anobreeda mumastagnant pools emvura, mvura isiri kuyerera iya. Saka mvura inowanikwa mumataya ari pamukova, migomo kana zvigubhu zvakachekwa zvikasiwa zvakadaro. Imomo ndo madzinokurira mamosquito. Dzinoisa mazai adzo imomo, dzoita life cycle yadzo zvobuda. Ukaona zviya zvinenge zvikuraura zvinotamba tamba zviri mumvura, tuwana tukema mosquito irikoto. Tunazoperetsera tukabuda hawa maadout. Ende maadout hacha achibuda imomo anozorora muuswa. Saka vanhu vanofanira kucheka uswa uri pamukova kuti pasaita bundu rakakura kana kuti uswa wakareba. Nokuti ndipo maanowana chikafu muuswa imomo. Mosquito dzinozoda ropa. Mafemale anopheles mosquitoes ndiwo anoparadzira utachiona hwemalaria. Saka iwawo vanomwa ropa kuitira mazai awo nokuti agoleya mamwe max. Saka chikuru kudikiriza mapopulation emamosquito, kuraya mamosquito. Saka kuti mumaora ekubvisa paanogona kuraramira